Panze penhandare Ascot paswera pakatsvuka kuti piriviri nembatya dzanga dzakapfekwa nevatsigiri veMDC avo vatanga kuungana nhasi mangwanani vachigadzirira kutanga kuita sarudzo dzekutsvaga utungamiri hutsva hwemapoka ayo echidiki nemadzimai uye utungamiri hweNational Standing Committee mangwana. Murongi wemisangano mubato iri vaAmos Chibaya avo vari kukwikwidzawo mangwana pachigaro chavanacho pari zvino vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kuti zvose zvichafamba zvakanaka.
Tiri maprovinsi anokwanisa iwo 13 10 ari muno munyika yeZimbabwe toita 3 ari kunze kusanganisira South Africa, America neUK. Saka pazuva ranhasi tiri kuita maelections kauti sarudzo dzeutungamiri hwemadzimai nevechidoko topedza kuzuva ranhasi. Zora na zvakare tiri kuita yatinoti national executive yekupedzisira tichiitawo goodbye kuexecutive yanga iripo mudunhu regweru ichatungamirirwa napurezidendi wedu vachamisa. Muzuva ramangwana ndopatichaita inonzi official opening kutanga congress yedu apo patinotarisira ungwandangwanda.
Vakawanda vari kutarisa nemaziso matsvuku pasarudzo dzekutsvaga vatevedzeri vatatu vemutungamiri webato apo madzimai matatu anoti amai Linette Karenyi, amai Lillian Timvios pamwe naamai Tracy Mutinhiri vachakweshana pachinzvimbo chakachengeterwa madzimai chete. Vatsigiri vaamai Karenyi Kore vamboimba pasikagamba ravo paAscot Stadium. Amai Karenyi Kore avo vange vari pachigaro hwemadzimai akasarudzwa pacongress yakaitwa muHarare muna 2014 vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kukunda.
Ini chinzvimbo chandiri kukwikwidza saamai Linette Karenyi Kore ndiri kukwikwidza chigaro cheuvice president. Saka ndinongokumbira vhoti yevana veMDC vanoziva kushanda kwandakaita navo kuti kana vovhota vakwanise kundisarudza kuti ndive ndiri one wevanhu vachange vari muteedziri wababa Chamisa.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuna amai Timvios kuti tinzwe kuti sarudzo yamangwana vanoiona sei. Asi vatsigiri vaamai Timvios vaimba zvine mutsindo vachiratidza kuti vari kuda kuti amai Timvios vasarudzwe semutevedzeri wemutungamiri webato. Mumwe mutsigiri waamai Timvios audza Studio 7 kuti nekuda kwekuzvipira kwavo mukushandira musangano pamwe nekuva nemutsa amai Timvios vanofanirwa kukunda.
Ndikutsigira VPT Media samai vakarongeka amai vane ke nevana bato ravo pairohwa vanhu kumasuro uku imba yavo yakapedzisira yakuita seguest lodge. Amai Timivias vachichengeta mavictims eMDC kumba kwavo.
Zvimwe zvigaro zvevatevedzeri vemutungamiri webato zviri kukwikwidzwa navawalshman Mnqube avo vanonzi vakabvisa mombe gumi dzekuti vanhu vadye pacongress. Vatendai Biti avo vanonziwo vakatengera vanhu upfu hwekubikisa sadza pacongress iyi vamorgan Komichi navaelias Mudzuri. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti MDC inofanirwa kuona kuti yaenzanisa marudzi ose pautungamiri hwemupresidium kuitira kuti bato iri ritambirwe zvine mutsindo mumativi ose enyika. Chimwe chigaro chiri kukwikwidzwa zvakasimba ndechekuve munyori mukuru webato apo vaCharlton Wende vari kukwikwidzana navaDouglas Monzora avo vakasarudzwa semunyori mukuru pacongress ya2014 iyo yakaona vachamisa avo vave mutungamiri wemusangano vachikundwa zvine mutsindo navaMonzora. Vachamisa vakazodomwa pamwe navamudzuri sevatevedzeri vamushakabvu Morgan Tsvangirai avo vaive mutungamiri webato iri. Vatsvangirai vakashaya gore rapera muna kukadzi. Kunyange hazvo kongresi iyi iri kuenderera mberi pasi peutungamiri hwavachamisa, dare repamusoro rakapa mutongo wekuti kudomwa kwavachamisa navamudzuri kwakaitwa zvisiri pamutemo, asi MDC yakapikisa mutongo uyu kudare repamusoro-soro. Chigaro chekuva mubati wehomwe chiri kukwekwidzwa pakati pava David Coulthard naatapiwa Mashakada uye chasa chigaro chiri kuratidza kuti chichatorwa namuzvare Tavita Kumalo. Vachamisa avo vakatora chigaro chemutungamiri webato iri gore rapera nenzira iri kupikiswa nevamwe vari kupinda musarudzo yeutungamiri webato iri vasina anokwikwidza zvichitevera kudoma kwavakaitwa nematunhu ose ari gumi nematatu. Kongress iyi ndeyechishanu kubva pakaumbo MDC muna 1999 uye ndoye yekutanga kuitwa isina vatsvangirai zvichitevera kushaya kwavo. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.
Thank you.